mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 zvita 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingobunyikidza mashandiro atinoita nevamabasa atinoshanda nawo.
Rimwe sangano rakazvimirira rinoti rinoimba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pepvo bill rakapasiswa nedare rehouse of assembly.
Gore ra2022 igore ranga rakaomera murayiridzo muzimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasaleri zavarayiridzi zvisina kutendera navarayiridzi haana kuzova anopiwa kuvarayiridzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasaleri zavo.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zvivimbiso zvayo uye kurega zvekuramba ichinyepera varayiridzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhapu weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinovimba kuti kupasiswa nedare reHouse of Assembly kwebhiri rokuvandudza mutemo unoona nezvamashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti PVO bill, mukupera kwesvondo rino hakuzokonzeri matambudziko mukufambisa basa ravo nemabasa emasangano akazvimirira oga. Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu, vanoti pane mabasa mazhinji ekubatsira vanhu ari kuitwa nemasangano akazvimirira, chikonzero chiri chekuti hurumende haingakwanisi kuita zvose iri yoga ikuita basa ravo. Dare reHouse of Assembly rakapasisa bhiri rePVO bill pakupera kwesvondo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti masangano aya ari kupindira munyaya dzezvematongero enyika. Asi vemasangano aya vanoti zviri kutaurwa nehurumende handizvo. Tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu kuti tinzwe maonero avo.
Nauya muri kutaura nezvayo, tinoona kuti inhau inotishungurudza sevamwe vanoshanda vakazvimirira vachiratidza pundutso nekuti nyika ifambe zvakanaka. Chinhu chinokatyamadza zvikuru, chamatotirangaridza nekuti tiri kuno tainge tatokanganwa nezvacho. Saka tinoona kuti mutemo iwoyu ukauya, unogona kutimbunyikidza zvakanyanya tigotadza kubata basa redu semabatiro atanga tichiita.
Saka imi nesangano renyu moita sei nenyaya iyi vachikumbu?
Tinongotarisira kuti pada hurumende ichachinja pfungwa kuti chirongwa ichochi chisaenderere mberi, kana kuti kunyange chikaenderera mberi chisarambe chichingobunyikidza mashandiro atinoita nevamabasa atinoshanda nawo. Saka tinoona kuti pakataurwa nyaya yechirongwa ichochi, vazhinji vamwe pazi hurumende vatanga chishanda navo, especially vanoshanda mupazi rehurumende repasi ratinoti relocal government, kumarural district council, tava nedambudziko rekusvika tichitaura nevatungamiriri nekuti vava kutiona sevanhu vanokanganisa pundutso munyika, ivo vasingazive kuti basa redu nderekuti tirambe tichivandudza mamiriro akaita nyika uye nekuti mari dzenyika nezviwanikwa zvose zvenyika zvishandiswe zviri pachena.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi vaneta nekureverwa nhema nehurumende. Sangano iri rinoti hurumende inopikisa zvinhu zvizhinji asi ichityora zvainenge yavimbisa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti hapana chakaipa kuti varairidzi vaende kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika vachiti asi hurumende inofanirwa kuva nechekuita nenyaya iyi kuitira kuti kubuda kwavarairidzi uku kubetsere nyika. Dr. Joe vanoti hurumende inofanirwa kutanga kushanda nevarairidzi zvakanaka uye inofanirwa kurega kuona varairidzi sevakangomirira kupikisana nehurumende.
Gore ra 2022 igore ranga rakaomera murairidzo muZimbabwe. Gore iri tinoona kuti zvakapromiswa nehurumende kuti maloni avanotora kubva pamasalari avarairidzi zvisina kutenderana navarairidzi haana kuzova anopiwa kuvarairidzi, kunyangwe achiramba achingotorwa kubva pamasalari avo. Zvekare tinoona kuti chivimbiso chokuda kubatsira varairidzi pakubhadhara maschool fees hachina kubuda. Hurumende yakaramba ichingochinja magoalposts zvinoratidza kuti inongori delaying tactic kana kuti chivimbiso chamanyepo chokuda kubata varairidzi kumeso. Iko zvino takunzwa kuti kune zvemasolar system zvakuda kuti zviuye kuti zvipiwo kuvarairidzi asi hazvina chouviri nokuti varairidzi vaneta nokungopiwa zvivimbiso zvisingazobudiriri. Zvichakadaro tinoona kuti nyika dzakawanda dziri kuda unyanzvi hwavarairidzi muZimbabwe. Saka nekuoma kwezvinhu muZimbabwe uye zvinokudiwa kwevarairidzi muZimbabwe nana UK, kana pasina zvingaita kuvandudza masalaries avarairidzi zvingangoreva kuti iko vazhinji vavarairidzi muZimbabwe vangawanikwa vachiinda kunotsvaga mafuro manyoro, izvo zvinozopa kuti varairidzi vanosara vari muzvikoro vave vashoma shoma.
Saka imi sevarairidzi moita sei nenyaya iyi, Dr. Joe?
Tinokurudzira hurumende kuti ivandudze mari dzinotambira navarairidzi uyezve kuimprova maconditions of service kuti varairidzi varambe vane chidokwa dokwa chokuda kuramba vachishanda muZimbabwe, uyezve hurumende ichiita government to government arrangements dzinozopa kuti ivo vari access kune vanodiwa kuti vabatsire vanavo muZimbabwe ndivo chete vanokwanisa kuenda kune dzimwe nyika. Izvi zvino batsira kuti tichengetedze dzidzo yomunyika. Tozotiwo avo vanoda kuenda voenda zvavo mushure mechibvumirano nedzimwe nyika vachikwanisa kuzodzoka vachibatsirawo kuvandudza education system pane inonzi pachirungu brain circulation iri opposed to brain drain. Nokuti kana vanhu vachingoenda kune dzimwe nyika vachiinda mazvake mazvake pasina chibvumirano chenyika, zvinoreva kuti panenge pasina chinouya kunyika. Asi kana pane chibvumirano, zvinorevawo kuti vanoenda vachikwanisa kuzodzoka mune zvakanaka vachivandudzawo education system yomunyika, nokuti unyanzvi hutese tese hwavanenge vakawana kune dzimwe nyika vanokwanisa kuzowana mukana wokuti vadzoke vachibatsirawo kuvandudza dzidzo yomuZimbabwe. Saka isu ndo zvatiri kukurudzira kuti pari zvino pane zvatakatarisana nazvo education system munoda kuti mari dzinotambira varairidzi dzivandudzwe, maconditions of service avandudzwe, varairidzi varambe vachida basa ravo rourairidzi muZimbabwe nokuvandudza education system. At the same time avo vanopfuura vatinoda munyika vachikwanisa kuenda kune dzimwe nyika kunotsvakawo humwe unyanzvi hwavanozopavo kuti kana vakakwanisa kuzodzoka after chinguvana kana makore avanenge vambonoserva kunze zvibatsirewo education system yomuzimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bato reMDCT rakaita kongiresi yaro nezuro kuHarare City Sports Center kusarudza utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vachiti vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vakange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakongresi yebato ravo yaitirwa muno muHarare, vamonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzemabai election, asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza nekongresi yavo vaive kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya.
26 days takaenda kumabai elections hatina kuita zvakanaka, pane zvikodzero zvakati kuti chikuru ndechekuti mastructures enu asina kumira zvakanaka. Pamwe pachoro hatina kutekaziva kuti mutengesi neasiri mutengesi pakati pesiaelection takangokuma imiwoye dzavo.
Vasarudzwa zvasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidhakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya.
Sevechidiki tichakambeina tichakamenyera purezidendi wedu our president of candidates nanaaadhaglas togara semozora tine chivimbo chekuti sekutaura kwedu semusangano isusu takatageta kuwana 66% of the vote. So but tichange tichishanda maprovinsi ese tichange tichishanda takatageta 66% mumaprovinsi.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuchinoi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Hatorina kana mastructures akakwana kunga kupi munyika yese. Pamabai elections chaipo akatadza kana kuti aise candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti, saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda candidates akutaura kuti achawina ne 60%. Akuumba vanhu here?
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu ma6,000,000, uku bato riri kutonga reZANUPF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu ma5,000,000 musarudzo idzi. Vanga vari sachigaro weMDCT Congress iyi isati yaitwa, vaMorgan Komichi avo vasina kusarudzwa vaudza vanhu vanga vari paCongress iyi kuti vari kutarisirawo kuti bato ravo richakura. Asi mumwe wavanga vari paCongress iyi vaSilas Zakeyo vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzama rayaregedza kudyidzana nebato reZANUPF.
Tikuti musangano weMDC ndaumire uri wega, hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu wekuZANUPF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko, hazvio zvakaitwa naTsvangira izvozvo, ende hazviko ndozvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anesei kuti vanhu ivava vari kuwirira neruling party ZANUPF vachitira vari musangano weMDC, those people supposed to go out. Wosiya musangano weMDC uri clear, wakachena, wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mifananidzo yekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apanga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavamonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu. VaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavamonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo paitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vaKomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa naMuzvare Yuvhone Musarurwa. Kunyange hazvo vamwanzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo, pane vamwe vakaita savanoRest Marara avo vaida kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress, asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati wavana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana. Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navamonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress aitwa neMDCT yekusarudza utungamiri hutsva hwebato iri ndeyekutanga kubva zvakafa vaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Pakamboitwa imwe yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress iyo vamonzora vakakunda Mike Tokozani Kupe muna zvita 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kurodzwa kwevana vasati vabva zero kwanyanya zvikuru mumapurazi emunharaunda yezvimba, uko vabereki vanonzi vari kuroresa vana vavo pamusoro pekushaya. Izvi zvakaziviswa nevanoona nezvebudiriro kana kuti Zvimba District Development Coordinator vaDesmond Gumbo Chuma. MuNewsZimbabwe.com mune nyaya inoti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti sarudzo dzegore rinoya dzichakonzera kudeuka kweropa kusati kwamboonekwa kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere. Masangano akazvimirira anopfuura makumi masere anosanganisa makereke, masangano anorwira kodzero dzevanhu, masangano evashandi nemasangano evadzidzi anoti zvaari kuona kwavanofamba munyika zvinoratidza kuti pachakuvadzwa vanhu vakawanda. Nepenyuro yeZBC inoti guta reHarare rakatarisana nekupararira kwechirwere chetyphoid kunyanya mumisha yebudiriro Glenview neGlenora, zvichinzi vanhu makumi matanhatu vanozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuti panyaya yemaMPs apo vakazva vari kupuwa mari mamazi mari akawanda, ndiri kukumbira maMPs kuti paanonga agaidhisikasa ngaatanga atarisawo mukati mwenyika ino yeZimbabwe kuti yakamira sei. Vanhu makirinika hamuna mishonga, vanhu vari kutambura zvakawanda, maticha haana mari, vanhu vari kutambura. Saka tozooneka imise parliament yedu seanhu atakasarudza makuti murudopwe mazimari akadai akadai akawande kudaro. Muri kuona zviri kuita here? Tangai mwataurirana mukati meparliament yenyu muchidhiskasa kuti muone kuti munyika muno makamira sei, hamuna urombo here? Moizotorawo mari. Saka mukatore mari yanhu ashomashoma watore mari dzedzisi, vamwe vandorarama nei? Chetiri kunyanya kukoshesa kuchemera mumahosipitoro umu. Mahosipitoro ngamuite mishonga, mahosipitoro manesi ngaapuwe mari.
Pindura baba vari kubva kutaura, vataura vachitizvo Zimbabwe yakasununguka, hatifanirwe kutemerwa zviga nevamwe vanhu. Hamufanirwe kutemerwa kwazvimwe zviga. Zviga zviri kutaurwa ndezvekuponda kwavari kuita vanhu. Ngavanzwisise ipapo, zviri kuita kuti America ivatemere zvirango zvekuponda vanhu zvari kuita. Hamunangagwa kuti vanhu vari kungourava vachidhisapiswa. Wana Blessing ale wana itaidza mara vakavanda vanhu vadisapiswa. Saka America imwe ingafarira rufu rwevanhu shuwa, aivanga vatibatsirewo wedu wetautambura kuno kuZimbabwe. Tatambura tiri kuurava fanana takuenda kumaelection akada izvi, hakusi kubuda chakanaka. Vari kutadza kunzwayo tsitsi yeguku rahundi yavakaita, ndiwo futi honzeri vamunangagwa vagumirwa ngavachibva pachigaro. Havana nezvavari kumboita, vari kungodzaita. Isu tiri varwi vehondo, hatina kana chatiri kupuwa, asi vakupa macivil servants nemaminista ma15,000,000,000 emaUS. Isu maovheti takarwa hondo, hatina chatiri kupuwa isu navamunangagwa, hatina, tiri kungotambura.
Ini ndinonzi Mafurakureva, ndinogara kuno kunzvimbo yeBed Bridge kuna Mazenda. Chandinoda kutaura chezvokuti uyu murume anonzi Charumbira anonyadzisa. Ndokureva nhema dziri pachena kudaro. Nhema dzaari kutaura dzakafanana nokuti chero wakatarisa yunifomu yamanesiya anogona kuti ndeyeredhi. Munangagwa, munhu ari kuchemera kuti ndakasiyirwa ivo kuenda kusamiti. Iye akureva nhema kuti Munangagwa akaramba kuenda. Iye ane misodzi pamatama Munangagwa achichemera kuinda. Haa, nhema dzaunotaura dzinonyadzisa mhani. Uchenjera kuti unodzingwa mupati iyoyo, unodzingwa muZANU PF. Hausati waziva ZANU PF, unosvodesa Charumbira.
Ini andi tenderu kutaura starangu sasabu. Dambudziko ratinaro kuno ndekuti kwakanzi pachirongwa chehurumende chembeu. Vanhu vaipuwa matukeji hungu mbeu yakasvika. Asi dambudziko mafertilizer hakuna kana mafertilizer. Tinogara kuno kusiakov kasvisa ward 8. Saka ndo dambudziko tiri kushamisika namusaka wekubhinga achitaura kuti mafertilizer vanhu vese vakawana. Saka kana vakavaona kubhinga vakamaona kubhinga. Kuno kusiakov mafertilizer hakuna nanhasi uye hatisi kuziva kuti mafertilizer aiwo anouya here. Mvura iri kunaya asi mafertilizer hakuna chavangadyara nacho kuti mbeu dzidi pawaniswe mukana wekuti vanhu vakwanise kuwana guo rakanaka. Saka icharamba iri nzara nekuti mbeu kuidyara isina fertilizer hapana zvazvinoita. Mustoro kuti utenge fertilizer inodhura uyezve zvakare kana mbeu yacho zvakare yanga iri shomu matukeji. Saka kuti utenge mbeu sekuoma kwakaita zvinhu mari haisi kuwanikwa. Atenda.
Inini ndaanichidawo kubvunza mbozi ndoshamisika nezvinenge zvichingoitika. Kureva kuti here kubva pakarwa hondo kusvikana nhasi vanhu vese vatikona varimo vavanongorumawo vhete vose, hapana vakafa, havasi kufa, vari kuramba vachingowedzera. Vese vakarwa hondo here? Vese vari kuramba vachingonzi ndinhingi gamba renyika. Kumwe kufa kwacho hakusi nomal, kutofa kuri abnomal nokuti mafira avaita pekutanga haasi mafira kuti vanhu iye zvino. Zvaakunyanya here nenyaya yekuti takuda kuenda kumaelections kana kuti zvinomboreva kuti kudii? Kune mumwe munhu ari supiri here anda basa rekuuraya vamwe vanhu kana kuti zvinorevei?
Akadii makadii pastudio apo? Inini ndinongori nemubvunzo wani inini kuAfrican Union SADC nana President Zuma nana President Mazisi nevamwe vese ava kuti ivo vanotaura kuti zvirango ngazvibviswe, asi handisa ndambowanzwa pavanotaura vachiti hurumende yeZimbabwe chimbomira yekushungurudza vanhu, chimbomira yekurova vanhu nekuuraya vanhu kunoitika nekupiswa kwevanhu nezanupiefu. Handiwanzwa chitsuura zvinhu izvozvozvo. Handisati ndavanzwa vachitaura kuti Zimbabwe ndaisunungure Job Scarrow because haisi kuteera mirayo yacho yemuZimbabwe. So zvinhu zvacho izvi kazvi ndavatarisawo kuti America iri kupirei zvirango Zimbabwe. Vasangotaure zvekuti ngazvibviswe, ivo vasingataurowo kuti Zimbabwe iregedze zvairi kuita, iregedze oro. Isu tatambura, isu taneta nogara musango, takuda kuuya kumusha.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Veruzhinji muMalaysia vari kutarisira kuti mutungamiri mutsva wenyika iyi vaAnwar Ibrahim vachagadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika. Mumwedzi mitatu yapfuura mitengo yemikaka yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%, uku zvirimwa zvakaita semurivo zvava kutengeswa nemitengo yakapetwa kana uye nyama yenguruve yakakwidzwa nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25%. Hurumende yeSouth Africa yaisa mauto pane nzvimbo ina dzinogaya magetsi zvichitevera kudzimwa dzimwa kwemagetsi, uko vamwe vanoti zviri kukonzerwa nevanhu vanoda kukanganisa zvinhu munyika.
Tochienda kumutambo wenhabvu FIFA World Cup wakatambiwa nezuro kuQatar. Semazuva ose tinomukomana anofarira zvemutambo Brian Musekiwa. Brian, wakaona sei mutambo wanezuro uyu?
Halo koma wande. Mutambo wanezuro uyu mutambo wainakidza zvachose. Atini vana vachitaura payapaya ndikati we can't wait to see the blockbuster final in involve Mbappe na Messi. Vana vanotambira Argentina ne France. Mbappe for France, Messi for Argentina. Mutambo, I've been watching World Cup since 1980, but this World Cup yanga ine everything. Yanga ine drama, yanga ine magoals, yanga ichi feature two best soccer players in the world at the moment. And they were on top of the game. Was fighting our Kuge, the you know, it was golden boot, total golden boot, the tournament. It was just one drama to the other. So I just forgot the fans young to Pakapira first half. Yaga Chunga Mirwa 2-0, but Yaga Zoka, the bang, and the substitution of the coach. Yaga is very, very good. Yaga finds something equalized. Or the camp, we don't bet those two goals to make it 2-2. But I got my extra time. But I got my boys, one each. The camp of Wapira only 3-3. My pen out. And my pen out is very nice. It's about the France in the Kwaisa Kuwa. Then you have to keep away Argentina watching as well. I is very good.
France.
Chakaita kuti vatadze kuwa na mkombe uyu.
Pane marumors akawanda. Pane marumors ekuti panga paine some sickness mukembe yavo. Zvinova zvinhu sandobhiriva because matambira vakaita first half iyayo. Havana kutamba zvakanaka first half. Saka ndachikobhiriva kuti something is not right. The way yaipresa Argentina, because Argentina yakatanga ichipresa too much, haina kupa chance France kuti ite settle down. Zvinova zvakabatsira Argentina kuti itungamire by 2-0. And also Messi was very good. Akasamba game rakatamba akaratidza vanhu kuti inyanzvi ndiye akachidictator the pace mugame. Saka those are the three things vandosuspecta kuti ndozvakaita kuti friends ilose. And also vazozvinozvinda kumapenalties inenge yavo a matter of who can save or who can score or who can save. And the keeper has Martinez. The keeper was a follower from Abbas Langa Arsenal. Muna is very good at saving my penalties.
Saka Messi Amira Papi Munorondo Mtambo Enavu.
I would say Messi could be the best in this world. But you know what the best because how could he be the best yet? Not three World Cups like Pele. But I would say Atongo among the best three. Yes, only three. Messi, Diego Maradona, and Armando Pele. Only three, I would say, in each generation, know the greats. It will take a very long time to one kwasa kwana mumtamba akata zaye. Akwasa kwana achieve by a lot. Mu country yake, mu club yake, even his personal achievements. It's not easy.
Mukupera kwa kaita mtambo na vugu yune zuro. Unaona kuti Mbappe akambira papi munoronde yemutambo wenavu.
Trajectory ya Mbappe ndiye kuti andori ahead of vamwe chuwava Pele na Maradona in terms of my statistics. Because the age zvaachivha now zvinhu zvisina kuachivhwa with the others. Saka ndikumuona ari mutambo wekuti kana mwari akakomborera kuti akwanise kulasta the same years in terms of career like others, he could be the best. Mbappe mutambo wachange tichiona isusu after Messi retired. Ndiye mutambo achange ari munhu achange achiita illuminate the soccer world.
Aiwa, Brian, tinotenda zvikuru nemashoko awatibatsira nawo tichiti makurukota kuArgentina pakuhwina kwayakaita mutambo wenhabvu ikatora mukombe weFIFA World Cup. Tinotenda chaizvo, Brian.
Thank you, Mkoma Wande.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti rinoemba kuti hurumende ichachinja pfungwa pamusoro pePVO bill rakapatsiswa nedare reHouse of Assembly. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuzadzikisa zvimbiso zvayo uye kurega kuramba ichinyepera varayiridzi. Chikwata cheArgentina ndicho chakasimudza mukombe wenhabvu weFIFA World Cup mushure mekukunda chikwata cheFrance nezvibodzwa 4-2 pamapenalty. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.